Naudze Studio 7 muchidimbu Zim Minute zichibva kumuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hezvino zviri munaudze dzanhasi na 7 p.m. Vanorarama neurema vanoratidzira pamahofisi egurukota rezvemari muHarare vachiti vanoda kuti hurumende ivabhadhare mari yayanga isiri kuvapa kwemakore masere adarika. Mumiriri wembizo mudare reHouse of Assembly va settlement chikwinya vanoisa mudaro iri nyaya yekuti chirongwa chekunyoresa vanhu kuti vazovote musarudzo chiwedzerwe nguva pamwe nekupiwa mari inokodzera. Chikwata cheZimbabwe tennis chekweshana nedzimwe nyika mumutambo weDavis Cup uri muEgypt parizvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzamuchapiwa naBlessing Zulu naJonga Kandemiri. Musakanganwe kupinda muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. apo tiri kutaura pamusoro pematambudziko ari kusangana nevanorarama neurema.